This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 17 2014
makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe pave kudiwa mutungamiri wenyika mutsva.
Mapurisa anosecha maofisi eredhiyo Kwelazi Mukwekwe ndokutora mimwe midziyo maofisi aya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvotarisa mitambo ye-2014 World Cup uko Algeria iri kutamba neBelgium parizvino.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri weSapes Trust vaIbo Mandaza vanoti kuti zvinhu zvinake munyika pave kuda kuti pachinjwe mutungamiri wenyika izvo zvarambwa neZANU-PF. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano warongwa nesangano rinoshanda rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition wekuzeya nzira dzingashandiswa mukugadzirisa zviri kunetsa munyika, uyo wapindwa nevari mumasangano anoshanda akazvimirira vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemumiriri weEuropean Union muZimbabwe, vaMandaza vati chave kudikanwa kuchinja utungamiriri sezvo vachiti utungamiriri huripo hausisina chitsva chahuchaunza kuzvizvarwa zveZimbabwe. Mashoko ava Mandaza aya atsinirwa nenhengo yekomiti yepamusoro yeNational Executive yebato reMDCT uye vari mumiriri weWarren Park mudare reparamende vaElias Mudzuri, avo vati hove inotanga kuora musoro.
Ini ndinobelieva kuti institution yega yega success yayo inobva nomunhu ari pamusoro. Munhu ari pamusoro anofanira kusarudzwa akanangana nezvii zvokuti unonangana nezvipo zveinstitution iyo. Now, kana iri nyaya yeleadership yeZimbabwe, mukuru mukuru ari anenge achiitwa president kana kuti ari president ndiye the last man. Saka ndiye anofanira kuanza, ndiye anova kuenda maminista, ndiye anova kuenda maleaders, majudges nechichi, ndo vanhu vanorana nyika except maMPs anoelektwa.
Asi nhengo yeCentral Committee mubato riri kutonga reZANU-PF vaPatrick Zhuwao, avo vanga varipo pamusangano uyu uye vari muzukuru wemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, varamba kuti pachinjwe hurumende senzira yekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Izvi zvinondishambisa zvichibva kuna vaMandaza. VaMandaza ndaifungidzira kuti ndimazvikokota wezvematongerwo enyika. Asi mukatarisa kazvinenge zvichiitika, gore rino ndo gore rinenge richiitwawo macongress ekusarudza vatungamiri mumapato ematongerwo enyika ino, ZANU-PF neMDCT. Izvi zvinenge zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitika kuti vanhu vanenge vatungamiri vafanirwa kunge vakudzokera kune vanhu kuti vanopiwazve mvumo yekuti varambe vachitungamira. Saka iyo ndo nguva yachona iye zvino yekuti vatungamiri vadzokere kuvanhu vanoti aiwa ndirikumbira kuti ndiite se ndinge ndirini ndinokutungamirirai. Saka mukaona zvichiitika muMDCT moshaya kuti zvinombofamba sei. Ndomafambiro azvonazvo.
Kunyange hazvo bato reMDCT richiti ndiro rinokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa munyika kana pakaitwa sarudzo itsva dziri pachena, vazhuwawo vati bato iri ratoparara zvekuti harichatsukunyuke zvakare. Vazhuwawo Varamba wa mashoko yekuti pane makakatanwa aripo pakati pemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Zvinonzi amai Mujuru navamunangagwa vari kurwira kuda kutora chigaro chavamugabe paCongress yeZANU PF yakatarisirwa kuitwa muna zvita wegore rino. Vazhuwawo vati vamugabe havasi kuzokwikwidzwa, kunyange hazvo ivo vamugabe pachezvavo vakakurudzira kuti vemubato mavo vazeye nyaya yekuti achatora matomu kwavari ndiani. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanobva kumasangano anoshanda akazvimirira vatiwo chimwe chiri kudikanwa munyika kupedza nyaya yehuori uwo wadzika midzi munyika. Zvichakadai, mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Risha vaudza musangano uyu kuti EU yakazvipira kudyidzana neZimbabwe vachiti vamugabe vachiri kukwanisa kutungamira nyika zvakanaka. Vachitaura nesvondo kumusangano wenyika makumi manomwe nenomwe dzichiri kubudirira Group of 77 uyo wakapindwawo neChina muSanta Cruz kuBolivia. Vamugabe vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kushanda nenyika dzakabudirira kuitira kuti zvinangwa zvayo zvokuvandudza upfumi zvibudirire. Nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi pakatanga chirongwa chekugovera ivhu patsva muna 2000 apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena ichiapa kuvakuru vakuru muZANU PF nevatsigiri vebato iri. Nyika dzakabudirira dzekumavirira dzakabva dzamisa kudyidzana neZimbabwe munyaya dzeupfumi izvo zvakaita kuti Zimbabwe isare yave mvemve chairo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mapurisa nhasi anonzi aenda akanosecha pamwe nekutora midziyo yeRadio Quellers mukwekwe. Mapurisa aya anonzi anga achida kuona kuti maofisi eRadio Quellers akamira sei sezvo ari kufungidzira kuti pari kuitwa zvekutepfenyura. Nengo yeRadio Quellers muzvare Irene Kalulu vaudzamisa Zimbabwe kuti vaudzwa nemapurisa kuti maCD ari kugadzirwa nesangano ravo haasi pamutemo. Mavlas Muhlanganya weStudio 7 ataura nasachigaro weRadio Quellers vaHoward Masaninga kuti tinzwe zvaitika.
Ndawana kuine vasikana nevakomana vanoshanda kunhepfenyuro kwedu kuRadio Quellers pamwe chete nevabati vemitamo vanokwana kuita gumi, varume vapfumbamwe nomudzimai mumwe chete.
Mawanikwa muchipomerwa mhosva here uyezve mapomerwa mhosva yei?
Hongu, tawanikwa tichipomerwa mhosva yekunzi tiri kutepfenyura zvisiri pamutemo, isu tisina rezinesi rekutepfenyura. Asi mhosva yacho chinotishamisa ndechekuti kubva muzviverengwa zvataverengwa zvebumbiro remutemo hazvisi kujekesa pachena kuti chavari kuti ivo tiri kutepfenyura chii, nokuda kwekuti taedza kuti tionesane kuti kana muchiti tiri kutepfenyura, bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu anokwanisa kutepfenyura chete hunge aine atinoti matransmitter anokwanisa kutumira masaisai. Zvinove zvatisiri kuita isusu nokuda kwekuti isu hatina matransmitter.
Asi imi pane nhau dziri kubva pamahofisi enyu here apa dzichienda kune vazhinji dzavange ivo vari kukupomerai kuti ndo zvamuri kuita?
Nhau dziri kubva pamahofisi edu apa ndedzekuti isu tinotaura nevagari vemukwekwe panhau dzakasiyana-siyana dzinobata paupenyu hwavo, kwete kuti isusu ndisu tiri kutepfenyura tichivapa, asi tinenge tichikurukura navo tichivabvunza. Kunyange vemasangano akasiyana-siyana anosanganisira nezveHIV AIDS, kunyange vedzisvondo, kunyange vemadzimai, tinenge tichitaura navo zvinobata paupenyu hwavo. Tichinge tadaro hurukuro idzi, isusu manje tinozoisa pana anonzi macompact disk maCD, tichiitira kuti mukugara kwatakaita vari kune imwe nzvimbo vakakwanisawo kuteerera kunzwa kuti kune imwe nzvimbo sezvakaita kuMbizo kana kuti kuAmaveni vakanzwa hurukuro dzinenge dzichikurukurwa nevamwe. Ngatitiise vanogara kuGMP zviri kubata paupenyu hwavo. Saizvo zvino kune dambudziko remvura kuGMP, zvimbuzi zvavanoshandisa zvimbuzi zviri panzvimbo imwe chete, asi kunogara vanhu vanogona kusvika ivo kumazvuru zvitatu kana zvinoraudzira. Asi tiri kuti matambudziko ezveutano aya kana akazivikanwa kunzi vagari vemuGMP ndo avari kusanganawo nawo mukati nenharaunda yedu yekwekwe, zvinogona kubatsirawo vamwe vanogona kubatsira kuti dambudziko iroro rigadzirwe. Saka mukuita ikoko ndo kuri kutaurwa kunzi tiri kutepfenyura.
Sachigaro weRadio Quellers vaHoward Masaninga vachitaura vari parunhare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Hey, teerera in Studio 7 pafoni. Varimo America ne Canada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza pa number dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Varimu Britain fonai pa number dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemu Britain zvakare 0330-010-3344.
Rimwe sangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti harisi kutambira mari yakawiriranwa pakati pesangano reChamber of Mines Zimbabwe nerimwe sangano revashandi vemugodhi reAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe muhurukuro dzeNational Employment Council NEC dzavakaita muna kubvumbi gore rino. Mugwaro rachaburitsa chimwe chikwata chesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe chinotungamirwa navatinashe mugwira chinoti zvikamu zvishanu kubva muzana zvakawiriranwa kuNEC kushora vashandi kwakadzama zvikuru uye pakawiriranwa pasina kunzwikwa pfungwa dzevashandi vemugodhi.
Asi mumwe mukuru weChamber of Mines Zimbabwe asina kuda kutaura zita rake nekuti haatenderwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti havasi kuzoshayiswa hope negwaro raburitswa nesangano iri sezvo sangano iri risingapindi munhaurirano dzemihoro dzeNEC. Mushandi wepasi anenge otarisirwa kutambira mari inoita $238.41 pamwedzi kubva pa $227.06 kuchitiwo mushandi wepamusoro anenge otarisirwa kutambira $552 kubva pa $526 pamwedzi. Tabata mutungamiri wechimwe chikwata Vando Dana Stole kuti tinzwe zviri kuitika.
Pa 5% tikatarisa kuti muZimbabwe mining industry ndiyo inenge iri kuoparidza zviri nani pane ma industry. Saka na Chamber of Mines ichiti iri kutipa 5% zvina sekuti kutotiseka chaiti hazvienderani nemashandiro anoita munhu. Tinoziva madangers ari mumugodhi nemari iri kuhwa nemunhu wemugodhi. Saka 5% iyoyo haiite kuti munhu akwanise kusvika papoverty bottom line. Saka tichiti mari iyoyo ishoma haikwani. Asi ini ndaichiona kuti vanhu vasvika papoverty bottom line ka tofanira kuedzwa nemari maybe iri over 100%. Ndo mari ingatomboita zviri nani pamushando wemugodhi.
Tinoona kuti hurukuro dzakauyisa mari dzakapindwa nerimwe sangano rinomirira vashando vemigodhi reAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe neChamber of Mines Zimbabwe. Imi sangano renyu harina kupinda munhaurirano. Saka kunyunyuta kwenyu kuchazobatsira vashandi nemutoo upi?
Ya, ipapo ndopane kachallenge karipo. Nekuti Associated Mine Workers Union ndiyo yakapinda mumatalks aya. Isu hatisati bati tiri kurwisa kuti tikwanise kupinda matalks aya tiwane fiti. Zvekuti sekutaura kudai takatoita application yacho kuNEC kuti tikwanise kuita fiti pakutaurirana ikoko. Saka vakwanisa kutipindura nekukurumidza wetry kutipushe nyaya ivakurumidze kuti titendera kuti tipinde ndokuti tikwanise kuchallenge nyaya zvakanaka tiidimo mukati kana kutaura tiri kunze.
Mune matanho amuchatora here sesangano panyaya iyeyi yemihoro ye 5%? Asi vashandi vangatarisirwa kuramwa mabasa here?
Ya, pari zvino tanga tisati takutarisira izvozvo nekuti zvatinozivawo tese kuti muZimbabwe kuramwa mabasa ezvino hakusi nyore. Hongu vanokwanisa kurema mabasa asi kune vashandi vari kumaplatinum mine vari kupiwa mari dziri nani. Ivavo vanogona kuramba kuparticipate ende ndo vane mamine ari kutooparata zvakasimba uye vanhu vezvinowo vazhinji vava kutyira basa zvokuti kana uchitaura navo nenyaya dzesikaki vazhinji vako kutya kuti mangwana ndozorowanepi.
Vanga vari mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe Vando Dana Stole vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Vakuru vakuru muhurumende yeNigeria vanoti vanhu vanodarika makumi maviri vakaurayiwa nevanhu vaive nepfuti vanofungidzirwa kuti ndevechikwata cheBoko Haram mumusha uri kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vagari vemuguta reDaku vanoti vanhu vaive nepfuti vakakomberedza mumwe musika munzvimbo iyi nemusi wesvondo ndokutanga kuridza pfuti dzavo vakananga kuvanhu. Mhirizhonga iyi imwe yemhirizhonga dzichangobva mukuitika mudunhu iri. Chikwata cheBoko Haram chakabata vanasikana vechikoro vanodarika mazana maviri avo chakapamba muguta reChibok muna kubvumbi.
Vakuru vakuru muPakistan vanoti vanhu gumi nevashanu vanofungidzirwa kuti varwisi vaurayiwa nhasi munguva iyo ndege dzemauto dzarwisa nzvimbo dziri kumaodza nyemba kwakadziva kumawirira kwedunhu rine mugano neAfghanistan. Kurwiswa nemuchadenga kwaitwa nhasi munorth Waziristan kwakwidza huwandu hwevanhu vafa mumazuva matatu kusvika pazana nemakumi masere nevanomwe. Nemusi wesvondo mauto akaburitsa mashoko ekuti akanga aparura urongwa hwekurwisa chikwata chiri kurwisa mudunhu renorth Waziristan.
Imwe kambani yemuBritain inoti vakuru vakuru venyika iyi vachatsvaga mimwe mune pane imwe nzvimbo itsva yavanofungidzira kuti ndiyo yakadonera ndege yekumalaysia isiri kuzivikanwa kwairi. Vakuru vakuru ava vanotiwo vachangobva mukupedza kutsvaga kusina kubudirira kwemwedzi miviri nzvimbo yakakura kusvika pamazana masere nemakumi mashanu emasquare kilomita kuchamhembe kweIndian Ocean. Nzvimbo iri kuda kutsvagwa patsva iyi yakawanikwa zvichitevera masaisai akatumirwa kubva mundege iyi achiendeswa kukambani yeInrasat. Mukuru mukuru weInrasat audza BBC nhasi kuti nzvimbo iyi iri kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kure nenzvimbo yanga ichifungidzirwa kuti ndiyo yakadonera ndege iyi.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata studio 7 pa channel zim muchishandisa decoder reWeezTech kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri pa WeezTech tsvagai channel yakanzi CH zim.
Channel zim inoteererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepaindaneti inoti www.channelzim.net.
Zvematongerwo enyika dziri kuyambira hurumende kuti ivandudze mitemo uye kudyidzana kwayo nenyika dzekunze kuitira kuti igadzirise dambudziko redeflation iro rapfunya chisero munyika. Izvi zviri kupa kuti makambani akawanda avharwe uku vanhu vachishaya chouviri. Zimbabwe yapinda mumwedzi wechina mitengo yezvinhu ichiramba yakaderera asi vanhu vasina mari yekutenga zvinhu zvacho kana kuti deflation. Deflation inouya kana mitengo yezvinhu ichiramba iri pasi pe 0%. Mumashoko aro kuvatori venhau, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti muna chivabvu mitengo yezvinhu yakaramba yakaderera zvakanyanya kunyange hazvo mitengo yezvinhu yakati kwirei zvishoma kusvika -0.19% kubva -0.26% muna kubvumbi. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu iri kuderera zvakanyanya asi muzvitoro musina ari kutenga. Nyanzvi munyadzi zveupfumi inoshanda yakazvimirira vaBest Doro vanoti nyaya yekushaya mari munyika ndiyo iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo sezvo pasina vekunze vari kuda kuvamba mabhizimisi munyika, ukuwo pasina ari kuda kukweretesa Zimbabwe mari nekutadza kwayo kubhadhara zvikwereti.
Hatina mari yakawanda inokwanisa kunge ichitenga zvinhu zviri kugadzirwa muno. Saka vanhu kana vasina mari zvinoreva kuti vanotengesa zvinhu zvacho vanofanira kudzikisa mitengo yavo.
vaimbova gurukota rezvemari Dr. Simba Makoni avanotungamira bato remavambo kuSiledon vanotiwo chiri kupa kuti zvinhu zviende kumavere inyaya yezvematongerwo enyika isina kumira zvakanaka.
Chekutanga kuti tingotinhire kuti upfumi hwenyika huri kudzikira zvakasimba chaizvo, kwete gore rino chete, taane makore 15 kana kutosvika kumakore 20 upfumi hwenyika huri kuparara. Pamusana pekuti hurumende haisi kuita mabasa nekuronga matanho ekumutsiridza upfumi hwenyika.
Vamakoni vanotiwo vanhu vemuZimbabwe vacharamba vachinonga svosve nemuromo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo dambudziko iri richatora makore akawanda kugadzirisa.
Nyika isina mari yayo iri kushandisa mari dzedzimwe nyika. Tofanira kungo tatowana mari iyoyo yedzimwe nyika nokuda kwezvatinotengesa kune dzimwe nyika izvozvo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makulu vanoti chimwe chiri kuitika haingangonzi deflation, asi kuti mitengo yezvinhu yave kunyatsogadzikana mushure mekunge vanhu vangotanga kuwedzera mitengo yezvinhu zvinopfurikidza mwero uye kudererawo kwerand rekusouth Africa.
Zvaakuitawo ndezvekuti izvo vemazi vezvitoro nekuti izvo havangati kana randi risina kusimba voramba vachingoita kaizi necheteyo neyedhollars, vanofanira kunge vachigadzirisa mutengo wekuti udzikire.
Asi chii chaizvo chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Vechidiki vemuZimbabwe vanosvika 30 vari muAmerica pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika vaBarack Obama cheYoung Africa Leaders Initiative kana kuti YALI. Chirongwa cheYALI chakaparurwa navaObama mugore ra2010 nechinangwa chekusimudzira vechidiki vemuAfrica. Mumwe wevechidiki ari pachirongwa ichi ndiNomen Mukwakwami uyo ari paUniversity of California, Berkeley. Mukwakwami anoti anotarisirwe kudzidza zvidzidzo zvepamusoro kuti azonozvishandisa paachadzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndingati kusvika panguva dzino zviri kufamba zvakanaka. Takatambirwa zvakanaka sitereki. Mamiriro ekunzi akangofanana neekumusha.
Change muri ikoko kwenguva yakareba sei?
Tange tiri kuno kwemavhiki matanhatu. Vanobva kuZimbabwe tiri vaviri, asi tiri vakumi vaviri nevashanu vanobva kunyika 10 dzemuAfrica tichibatsirana paprogram iyoyo inonzi Washington Fellowship yatinenge tichidzidza kubva kune vadzidzisi vepachikoro chepaUC Berkeley kuti tinge tichikwanisa kunge tichidzokera kumisha tichiona apo patingakwanisa kubatsirawo vamwe vedu vemuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica. Matambudziko akasiyana-siyana enzara, ekushomeka kwemikana yemabasa, kushaikwa kwechikafu nemabasa nezvimwe zvakadaro.
Muri kuZimbabwe munoita mabasa api?
Ndiri kuZimbabwe ndinoshanda kuorganization inonzi Center for Natural Resource Governance, iyo inotarisa nyaya kushaikwa kweyatinoti transparency o kubuda pachena kwemakambani ayo ari kuchera zviwanikwa munyika yedu.
Uyo anga ari Nomeni Mukwakwami, mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali muAmerica achitaura ari muCalifornia naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Apo mabasa ekufambisa matsamba adzikira zvikuru, kambani yehurumende inoona nezvekufambiswa kwematsamba yeZimpost inoti yave kuita mamwe mabasa akasiyana-siyana kuitira kuti isanyure mumatope. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwekuzivisa veruzhinji nezvemamwe mabasa ave kuitwa neZimpost, mukuru wekambani vaDouglas Zimbango vati mabasa ekufambisa tsamba akadzikira nezvikamu zvinodarika 70 kubva muzana, uye izvi zvakaita kuti kambani yavo irasikirwe nemari yakawanda chose. VaZimbango vati mugore ra2000 Zimpost yakafambisa tsamba dzinodarika mamiriyoni 100, asi pari zvino yave kufambisa matsamba mamiriyoni 14 chete pagore. VaZimbango vanoti vave kuita mamwe mabasa akaita sekutengesa mitero emamwe makambani akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZimbabwe National Roads Authority.
Kambani Zimpost ya kuita zvatingati kuadopt to technology. Kuti takuitawo zvimwe siri zvetsamba zvinoita kuti tirarama. Zvakafanana nekuita ma communication information centers nokuita basa on behalf of other parties, vatoti ma agency services. Tinoitira vana Zinara, ZBC, my pension companies tichiva badare ndo zvimwe zvataa kuita zvinoita kuti
vatiwo vari kuita mabasa ekutumira mari pasi pechirongwa cheZip Cash uye vari kudyidzana nemamwe makambani anoita mabasa yakaita seEcoCash yeEconet, TeleCash yeTelecel, One Wallet yeNet1, NetCash nedzimwe. VaZimbabwe vati pari zvino vakamirira mvumo kubva kubhanga guru renyika kuti vaparwe chimwe chirongwa chezvekufambiswa kwemari chinonzi Financial Switch, icho chichaita kuti kambani yavo ishande nemabhanga ese munyika. VaZimbabwe vanoti pasi pechirongwa ichi, vanhu vanoshandisa mabhangi akasiyana-siyana vanenge vokwanisa kutora kana kutumira mari mumapost office ayo akatekeshera nenyika.
Isusu tichaita inonzi Financial Switch. Saka tiri kuda kutora mukana wekuti isusu tinowanikwa kwese kwese. Saka munhu ane account kubhengi ripi zvaro anenge achizokwanisa kuuya kupost office otora mari kubhengi rake, isusu tongoita semukana wokusvitsa mari yacho iyoyo tichizogadzirisana nemabhengi acho tavateke. So that vanhu havaiti zvokungoenda kutaundi kuti vanoita masimple transactions.
Vati izvi zvichaita kuti vanhu vasatambise nguva nemari vachienda kumabhanga kumadhorobha, sezvo Zimpost ine mapost office anodarika 250 mumadhorobha nemumaruwa ese muZimbabwe. Vatiwo munguva pfupi inotevera Zimpost ichange yave nemapost office anodarika churu nemazana matatu, sezvo ichida kutevedzera mutemo wehurumende wekuti post office imwe inofanira kubatsira zviuru gumi zvevanhu. Zimpost iri kuvhurawo nzvimbo dzekufambiswa kwemashoko kana kuti community information centers senzira yekubatsira veruzhinji mumaruwa kuti vawane ruzivo rwezviri kuitika munyika kushandisa makombiyuta nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Kambani iyi yavewo kuita mabasa ekutakura vanhu nemabhazi ayo anofambisa matsamba pakati pemadhorobha akasiyana-siyana, pamwe nekutengesa zvinhu zvakawanda zvakaita semabhuku, mbozhanhare nezvimwe. Vati kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, kambani yavo haisati yambotsvaga rubatsiro kubva kuhurumende uye vanotarisira kuti chirongwa chavaparura nhasi pasi pedingindira rokuti Zimpost Beyond the Envelope chichaita kuti kambani yavo ishande zvakanaka ichiwana pundutso mumabasa ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Put your flags up in the sky,
Munhau dzemitambo, chikwata chemuAfrica chechishanu Algeria chiri kutamba neBelgium pari zvino, uye mumitambo yeWorld Cup iri kuBrazil uye zvakamira zvakadai: Algeria 1, Belgium 0. Kwatambwa maminitsi angangosvika 70. Mune mumwe mitambo yanhasi, Brazil ichatambawo neMexico, ukuwo Russia ichatamba neKorea neKorea Republic. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaFabian Mahembe vanoti pari zvino vazhinji vemunyika vari kutsigira zvikwata zvekuAfrica. Ngatinzwe huri kureva vaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Isu vatsigiri venhabvu tiri kuona kuti zvikwata zvedu zvakatimirira kumakundano eWorld Cup Brazil zviri zvakasangana neyatikati mamidzi feelings pachirungu. Zvokuti tinoona kuti vakomana vakatanga kutenhura vemuno muAfrica veCameroon vakatamba rakanaka chaizvo, asi vakawanikwa vachifundwa nechibodzwa chimwe chete. Tinotiratidza kuti chikwata chedu chakasanga chakasimba, asi chakazongokwirirana pekupedzisira. Totarisawo mitambo yemitambo yati yatambwa pari zvino, tinoona chikwata cheGhana chakamira chaizvo pachakatamba nechikwata cheUnited States of America, nyange chakakundwa nezvibodzwa zviviri kwechimwe chete. Tinoona kuti chikwata chedu chati chakunda pari zvino cheCote d'Ivoire chakakwanisa kutamba bhora rakanakisa kwazvo musecond half, chikakwanisa kukunda Japan. Izvi zviri kutipa kuti titarisire pamutambo uriko nhasi weAlgeria Belgium. Hongu Belgium ine vatambi vanotyisa vari kutamba munyika yemuEurope vakawanda, asi tiri kuona kunge Algeria ikasunga dzikasimba inokwanisa kutaura nevakomana vayo ikakwanisa kuwana chainobudawo inacho pamutambo.
Tinotenda Fabian achitaura naMavelas Muhlanganya wetine urombo. Mutambo weAlgeria neBelgium wakaita mangange pari zvino 1-1.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumitambo yenhabvu ye-2014 World Cup kuBrazil.
tabva tashika kumagumo echirongwa chedu tochimbotarisa musore nawo zvakare.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika dzinoti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe pava kudiwa mutungamiri wenyika mutsva.
Mapurisa anosecha maofisi eRadio Kwelers mukwekwe ndokutora mimwe midziyo mumaofisi aya.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sudzakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessings Zulu, Toksia Mina, Sandra Nyaira naChris Kande.